Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anasi uri musi wechipiri 15 zvita 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu nevapfumbamwe 309, zvichitevera kufa kwevanhu vaviri kumanikaland nekumasvingo nezuro. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubato reMDCT rinotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu nevapfumbamwe 309, zvichitevera kufa kwevanhu vaviri kumanikaland nekumasvingo nezuro. Vanhu zana rine gumi nevaviri 112 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro, uye vose vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi mana neumwe 141. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi masere nevashanu 85 vafa nechirwere ichi, ichiteverwavo neManikaland ine vanhu makumi matatu 30 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nechimwe zvine mazana matatu ane makumi mashanu nevasere 11,358. Vapora munyika vachiita zviuru zvipfumbamwe zvine mazana mashanu ane makumi mashanu nevana 9,554. Zvinhu zvaita manyama amire nerongo mubato reMDCT rinotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe pamberi pasarudzo dzemutungamiri webato iri dzange dzakatarisirwa zvondo rinouya. Pane mashoko ekuti munyori mukuru webato iri vaDouglas Monjora vakaita huori vakatora mari inosvika zviuru mazana matatu mubhanga pasina mvumo yevamwe vakuru mubato iri. Pakuenda pamhepo vamunzura vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa vaAbednego Bebe nezuro vakaendesawo amai Kupe, sachigaro webato vaMorgan Komichi uye bato reMDCT kumatare vachiti sarudzo dzinofanira kusaitwa sezvo vakamiswa kukupidza musarudzo dzemutungamiri webato iri, izvo vanoti zvinotyora bumbiro remutemo. Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weMDCT vaKalipani Pugeni.
Extraordinary Congress iri kuitika musi wa19, asi takamirira approval from the police. Tine meeting mangwana yestanding committee. After that meeting tichaita press conference.
Iwo musangano wamuri kutarisira kuita nhasi nevatori venhau panopera standing committee yenyu unenge uri wei chaizvo vaPugen?
Kuti nditi inform the nation kuti tava papi and what's going to happen, but iye zvino as things stand iri kuitika musi wa19. Kana pava nemachanges I will inform the nation.
Sika nezuro vanoronga mabasa mubato avo vanonzi vakambomiswawo basa zvakare mushure mekunge vanyunyuta nehwavaiti uori, uye nyaya yekuti vanhu vaivhota vanga vasiri mumastructures, 2014 va Abednego Bebe vakaenda kudare vachitiwo Kongresi inofanira kumiswa vamwe vakaendeswa kudare vanosanganisirawo Dr. Kupe zviri kufamba sei sarudzo dzingaitwa here ipapa vamwe vari kumatare
nyaya application ya Honorable Bebe court haisati yaita decision aita application but court decided decision
ko dare rikawirirana na vabebe zvii zvinenge zvakuitika pa vapugen.
We will cross that bridge when we get there.
Pane imwe nyaya iri kunetsa yanga iri mubepa naure Newsday iro rikuti munyori mukuru webato va Douglas Monzora vari kukwikwidzanawo na Dr. Kupe vanenge vasina kunyatsofambisa mari zvakanaka kunyange ivo va Monzora vari kuti pane vanhu vari kuda kuvasvibisa. Mungatsanangura here kuti nyaya iyi iri kufamba sei chaizvo?
Nyaya yemari iri kunetsa. Chokwadi nderekuti haugoni kuba nestatement from the SG tinonzi hapana mari yakabviwa. Then statement over kuna Treasurer General ndekuti pane mari yakatorwa without permission.
Izvi zvinorevei kwamuri vapugeni kana mumwe achiti ngaivhiwe munga achiti ngaisavhiwe pakati pemubati wehomwe naivo vamonzora?
Pane umwe ari kunyepa ipapo. Saka pane standing committee. We will get to the bottom of this. Nekuti we don't want people who steal from the poor.
Munorevei apa mungajekesa here kana muchiti hamudi vanhu vanobira varombo?
Nekuti mari iyi it takes payers money. Imari yevanhu. We will get down to the bottom of this. Ndichataura ne after standing committee.
Mutauriri weMDCT vakalipani pugeni vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Vatungamiri veSADC neZuro vakaita musangano wechimbi-chimbi muguta reMaputo muMozambique vachikurukura pamusoro pekusagadzikana kuripo mudunhu reCabo Delgado muMozambique mekare. Mozambique yave nemakore matatu ichirwisana nevarwi vanopfurikidza mwero veAlu Suma waJama vane ukama neISIS vachirwira kuumbwa kwenyika iri pasi pechitendero chechiMoslem. Vatungamiri venyika vakange vari mumusangano uyu vanosanganisira vaEmerson Mnangagwa, vaMokgweetsi Masisi vekuBotswana, vaCyril Ramaphosa vekuSouth Africa navaFilippo Nyusi veMozambique. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paDefra University muzvinafundo Elliot Masocha vanorumbidza zviri kuitwa neSADC vachiti nyaya iyi ihombe uye inoda kubatana kwenyika dzose kwete nyika imwe chete. Muzvinafundo Masocha vanorumbidza Zimbabwe mukuda kubatsira kwayo mukurwisa varwi vanopfurikidza mwero ava vachiti nyika dzemuSADC nedzemuAfrica dzinofanira kubatana munyaya yakadai iyo yavanoti inogona kukanganisa magariro emamiriyoni nemamiriyoni evanhu munharaunda iyi pamwe chete neAfrica yose.
Ndinoona sekuti nyaya yatosvika pakuipa chaizvo tichiona kuti vanhu ava havasi kudzokera shure kukanganisa runyararo rweMozambique, vari kutokanganisa zvekare kufambiswa kunoita mabhizimisi kune dzimwe nyika zvekare. Tinoona kuti dzimwe nyanzvi dzakaita senyanzvi dzimwe dzokuAmerica dzatobuda dzichitaura kuti dambudziko iri rikasagadziriswa nenyika dzakatenderedza Mozambique dzeSADC dziyai dzinosanganisira Zimbabwe, South Africa, Botswana, Tanzania. Zvinobva zvaita kuti dambudziko irori ribve razovhiringa matongerwe kana kuti magariro edzimwe nyika, nokuti tinoziva kuti kukonana kuri kuitika chihondo chiyo chiri kuitika kunorthern Tanzania chiri kuita kuti vanhu vatize ikoko vachienda kune dzimwe nyika, zvakare chiri kuita kuti mabhizimusi mamwe mabhizimusi apasi rose atioti maindanational business aya namamwe mabhizimusi omumozambique imomo atadze kuita zaninga kati anuita kupewa na mabasa bachito emari zaru imomomo saka zunu za tiyo tarisira kuti urumende jesadaki siku garagataita zenasi tanyona kuti wanufana kuungana kubachanza masimbabu mwose
saka kana makatarisa izi tiku zona siku tala kwa maita kuti kutanzania u kune nyaya inone sakata sayo hii kune zezi mwenye kamu Afrika maikare maurikune tseka nenya ya yevanu wanupurikita mweo munona sekuti inga vanya ya inoguna kutariswa ikamiswa ere
inga inoguna kugazirisa cha hizo seku gazirisa wakaita zibayu hazu kuma tilimalonyika atile zio kwa kuina walu wakaita saiba wawa soku na ala iraki kwa kuine ICC watine uzakuti wariku Mozambiki zekare wariku tewezera guarari ICC bante ulimoria mingiri chida kuzichonga iko koko saka zini zino gazeri kacha hizo so kuhu na kwa tili kuita nijo mungu gani zwa wato hii kwa simba reyika jesa jakizo zizi zoku South Africa reyika ngerini simba raka kurira simba tiche itala niwa wawa zekari wawa waiwa chauzana iko kuwa na president mnangangwa na president la maposa wato tala na hivo kuti zimwe nika itika ti international community ya hika tibaja pasirose zino kuna ungezime tera nuku tarisa ku rilitira vada ringwa itiza ku nzibo zozo nzibo zomu saavira nika zomu saavira afrika zomu saajaki zomu ya yazo kugadzirisa ni zombo so kumisa ayavano ya rukuru kuisawa sata zino zazabu to gadzirika kune zimo nika mbacha nzwa nika wesa daki ni pasirose zino zino kwa nsa gadzirika nungu mafupi pupi cha hiyo jisa za hiyo kutekeshera ni Mozambiki yose pamuchitiro kutekeshera ni South Africa yose pamuchitiro kutekeshera ni pasirose nukuti kuna mabusiness arugu serenza Mozambiki momo acha zofiringwa zizo firinga ufumi kwe pasirose kwenye kwa Mozambiki cheti
kukulea wawanoti hivo pabwe gaisi ya nenazo inya yaze Mozambiki mungati shikuwa wati
zimbabwe ya kwa nisiku siya nane ziru ita Mozambiki chitarisa kuti isa atina ya tina tipoti ya kunoshi kila zunu zimbi ziru vangu matiri mane inyika kala kuti kuno kwa tiyo mfuu za zunu zunu za tiyo 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 South Africa zunu mfuu ya luku Mozambiki kumaputo kusaka kudambu zikore Mozambiki idambu zikore nuse kare wa tereri wanuto na kuziwa kuti idambu zikore luku Mozambiki wakabu itikana na matangari zakazi ito indi wala nesio kutuwezo wana luku Mozambiki kutiza wili ya kuzimbabwe wajizo kakansa magarete chite koko tine pipeline ino vwa luku Mozambiki ino feruka ya ino pura luku Mozambiki saka damu ziko luku Mozambiki luku Mozambiki ayo mifarani damu ziko rani bawenu mungarisani wendu ningari mzimbabwe atika chikana afirwa ni bawenu mungarisani wendu mzimbabwe tuta azinye inye chizos saka damu ziko luku Mozambiki kwa chumwa damu ziko luku South Africa kana damu ziko luku Tanzania chayiko idamu ziko reyika ya niwe zimbabwe idamu ziko ore zimu nika zimbabwe zirimu Afrika ni ziri pasirio senu kuti wani waningwa mstiza matabu ziko wawu ndio wani zirinda kujikatakata so zimbabwe wa Mozambiki ikatakata South Africa wachiti kana asa uma kari niko kusaka damu ziko rea maendu idamu ziko rengu
abo vange vari nyanzi mwineze matonge venyika mzina fundo Elliot Masocha vari parunare ku Ohio ne Studio 7 Jombo tarisa jirimu mapepa na u anasi. Wachinyora pa Twitter pavo munyori mubazi rezo kuburiswa kwe mashoko wa Nick Mangwana vanoti mutevenzeri wa mela veguta re Harare Kanzura Mukunguma vakasungwa nezuro mushure mokutandanisa na nemotikari nemapurisa vanonzi vari kupomerwa mhosva yeuori mukugovewa kwe mastends Chronicle rinoti vashandi vatatu veZimbabwe Revenue Authority vanoshandira pamahofisi ayo ari kuBidebridge vanoti fananidzai maramba takunda nyambi na kuda kwashe tinonetsana vakasungwa vachipomerwa mhosva yokubatsira kupinza muZimbabwe zvisiri pamutemo peturu yaifanirwa kubhadhara mutero unoita zviuru makumi masere nezvina zvemadhora ekuAmerica yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Panyaya yekuzunzi kutesva coronavirus masikisi eUS iyo. Sikisi eUS imari yakawandisa. Zvekuti pasikisi eUS iyoyo yavari kutitaura iyoyoyo. Imari yekuti vanhu vachainzvenga sikisi eUS iyoyo. Vachipinda muZimbabwe nezvirwere chikorona ichochi. Chichapinda nekuda kwekuti vanhu vari kutiza masikisi eUS aya. Unopa mupurisa kana masoja. 10 years anokusiya uchienda kuZimbabwe safe endo uchinosvika kuZimbabwe uone corona yako endo izobvunzwa kunzi wakamboenda kunze kwenyika here kana kuti hauzombotauri zvekuti wakamboenda kunze kwenyika because ndinga uchitobvunzwa mapepa wekufamba kwawakaita kutestwa corona saka inenge yatove imwe mhosva saka hauzombobvumi kutaura kuti ndakamboenda kunze kwenyika ndovamwana vamutaura kuti havana nhoroondo yekuenda kunze kwenyika vanenge vakabva kunze kwenyika vanhu ivavo.
Masirasi vashamarari vestudio 7 navo si vakadai kupambara vari kunyika dzakasiyana siyana. Ndinokumbiravo kuti dai vakuru vanoona nezveutano vagone kubatana nehurumende vakamboita zvinoite kuti vana veZimbabwe tione kurama zviri nani pamusoro pechirwere checoronavirus. Vana kana vachinyoreswa bvunzo muzvikoro nezviri kuita chirwere checoronavirus tarai munyika dzakatipoteredzavo pamwe nemedu macho mukati chaimo. Nyika yakaita seSouth Africa iri kubudisa vanhu vanobatwa necoronavirus vanodarika zvuru zvisere pazuva. Saka murimo zvemunobva vanhu vakawanda vachienda munyika yeZimbabwe panguva inezororo. Zvokwadi patopinda Satani mukuru ipapabva zvekuti zvishandiswa zvemuzvipatara kuti tigone kuzondorapwa hapana. Apa muri kutowedzera kutovhura.
Minister of Finance say, tipei mari dzedu isi mapeni aya nati munoti tozowana rini mari nai. Ino murungo dzama miliyoni mamiriyoni nemari sai tada kutibhadhara zvakanaka saka mari yamakutipai ndeipiyo because makawedzera kavamwe vairi vaiye kubara. Isu tatosarisisa hatichazivi kuti what percentage anyuzi mumabuda wadokta zvenasa zvokubira mapensioners mari yazvisirai. Itai vanhu because one day you will be pension. Hauramba uri fit like that. Because iko zvino mishonga totenga. Zvese tinoita nemari idzodzo. Tinomada manyusa. Dai zvaibvira maicho tipa 100%. Iyo mari iyo tiri kuida. Muregera henyu kutipa tumwe tumalawi but 100%. Iyo iri huorwa nevari pabasa. Ndopanga kungoihora. Please. Nzirai vamwe vanhu kuti because ino mari yakawedzerwa muna October up to now didn't get any muchiti saka moda kuti chife apa ndini vamuturi namanguja muri tu zvifundisi vari kuti vakafunda.
Makadii mhuri yeZimbabwe, regai ndimbotaurawo pamusoro pekushungurudzwa kwakaitwa makanzera anova akasarudziwa nezvizvarwa zveZimbabwe. Vari kushungurudziwa vanhu nekuti maMD maMDC dei asingashungurudziwi. Dei vanga vari vanhu vezanuPF dei tisingaone vachifungwa zvichingamisiwa vachiitwa zvavanoitwa izvi. Asi nokuda kwekuti vaita vanhu veMDC saka votanga kudzinganisiwa vachisungwa. Vatikando dzakasarudza vanhu, havasivo vakazvisapo, vanhu vakazvisapo. Ko dei tichitevera nesu vanhu veMDC kana kuti navovo vanhu veMDC dei vachitevera vachitsvakurudza kutadza kunoita munhu umwe neumwe. Nemapurezidendi anofanira kusungwa, nemasoja nemapurisa anofanira kusungwa nekuti hazvirevi kuti havatadzi. Vanhuwo vanototadza kudarika zvinotoita vanhu veMDC saka sei vasingasungwi. Chiri mukonstitusheni kune mutemo, atadza ngaasungwe. Saka ngatisatorerana nekuti iwe uri mudoko, saka kana wakataura chinhu handichiteereri nekuti uri mudoko. Aiwa, ngatitarire raiti yemunhu. Kutonga kweudzvinyiriri, kutonga kwehombindindoga, kutonga kwedemo, aiwa hakusiko. Nguva inoita vaisiyo. Onai zvakapedzisira zvoitiwa vana Kenewo Muhammad Gaddafi. Ndozvamunodawo here? Zvinhu zvakanaka here pamuri izvozvo? Handisi kuziva kuti zvinofamba sei nokuti hatii kuoni izvo munozviti chiro variko kwacho varipi vapi vacho navapi hatina kutombowa chii kuti haa zanopiefu yauye kadai yadai yadai yauye kadai Nazino tumbo ni kwa nawa jiri kwa mgodi. Nazino kwa wadi votovora. Kuda mchia wabudisa wango andiziri. Andiziri mozambia si. Urumende ya chiyo ii. Chiziri. Ma minister mangani. Zimbabwe mkayelu. Anima basa 3-3. Ati sini mangu wa minister. Nisine wangu zangu. Nane njiri. Wakati zitakuda rika wa minister ya wawo. Nasina kana basa. Asima mima minister anu kuwa basa. Nuna machii uyu ndi ningi. Asani kimi jikaro chakati na kimi jikaro chakati. Minister wita jikaro chatu. Ni makaye wa mwana wasina kana basa kana ringu. Akusi kwa uwe kwa chirevo. Hakiti uwe ndo kateli chireva iso. Ndo corruption yoni.
Izo zanga ziri pfungwa zivangwe vatereri zisinei ni Studio 7. Isu atina kwa takarere kera. Tumirai mazu enyu pa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318. Muchituza zwa munofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai vatereri ve Studio 7. Ine ndini Mike Hove. Ndinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection, nhasi manheru na 8 PM. Muchirongwa chanhasi tiri kuendera mberi tichikurukura nevechidiki nezvezvirongwa zvavainazvo zvakanangana nekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Tichange tichitarisawo zviri kuitika kumiganhu iripo pakati peZimbabwe nedzimwe nyika. Panguva iyo vanogara kunze kwenyika vari kudzokera kuZimbabwe kuno shangira hama neshamwari. Muri Zimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na 8 PM manheru ano.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Joe Biden nezuro vakawana mavoti akakwana ekuva mutungamiri weAmerica musi wa20 ndira. Vasarudzi veElectoral College vakapava Biden mavoti mazana matatu nematanhatu, ukuwo mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachiwana mavoti mazana maviri nemakumi matatu nemaviri. Vachitaura kuvanhu veAmerica mushure mekuvhota uku, vaBiden vakarumbidza vashandi vehurumende nevematunhu vachiti vakaita basa ravo pakaitwa sarudzo vachitevedzera mutemo kunyange vaivhiringwa havo nechirwere checoronavirus. VaTrump vachiri kungoti vakabirwa kunyange hazvo zvichemo zvavo zvizhinji zvakaroswa nematare edzimhosva kusanganisira dare repamusorosoro reSupreme Court, zvichinzi hapana kuratidza umboho hunotsigira kuti sarudzo dzakabirwa. Muzvinafundo Chipo Dendere vanotiudza pamusoro pekukosha kwebasa reElectoral College.
Electoral College yakagadzirwa kare ichiitirwa kunzi mastate ayamate kufanana navana Wyoming, North Dakota ane vanhu vashoma. Avewo nzira yavo yekuisa izwi ravo pakusarudzwa kwemutungamiriri wenyika. Zvakanzwarwa vachiona kuti mastates makuru sana California dai vhoti yaingoitwa nepopulation chete. Vaya vanokampeina vaisamboona kukosha kwekuenda kunokampeina kana kuWyoming kana kuNorth Dakota, nekuti vanenge vachingoisa mari yavo nemakampeina avo kumastates ane vanhu vakawanda. Munhu aigona kungowina election nekukampeina kuCalifornia, Pennsylvania, New York, kana kuti tochine Massachusetts. Zvikadaro zvaizoonekwa kunzi vanhu vari kungosarudza mutungamiriri wenyika vanhu vekuti vanenge vachibva kuya kwatingati kumaurban states kwakawanda madhorobha, vekumamisha vachisarira kumashure. Saka Electoral College state imwe neimwe ine mavotes anoenderana nepopulation, asi zvinoitwawo kuti mastates madiki anga akakosha. Saka kuti munhu ahwine utungamiriri hwenyika anofanirwa kusvika pa270.
Sokuona penyu kuvhotwa kwakaitwa nevasarudzi paElectoral College gore rino iri kwakafamba zvakadini?
Mondirangu kwakafamba zvakanaka. Kazhinji zvinoitika ndezvekuti veElectoral College vanoteedzerawo zvaitwa nevaruzhinji vemustate mavo. So kuti 51% zvichienderera mberi yemustate mavo ikasarudzawo vaBiden, maElectoral College isanoenda kuna vaBiden. Kune mastates mashoma anoita yatinoti proportional representation, yekuti ukawana 51% unowana 51% chete yemaelectoral votes. umuwana 49%. Iwa yomashoma, asima jinji, anuita winner takes all.
Ano shatapeza ne electoral college. Pano kuna kuwa ni kupoka na here, pawa saruzi uvye electoral college.
Vame, zirupo zi, vame vachu wano kuna kunyora samba zi kuyenda ku Congress. Kutava na kufara ni zaitika. Pane vanhu vari kutaura zve 12th amendment asi andifunge kuti pane kwazvichaenda nekuti kuCongress kwacho andifunge kuti ino rejecta zviri pasarudzo dzevanhu kuti House pamwe chete neSenate vese vanenge vachifanirwa kubvumirana kuti maelections anafumira zvakanaka. Saka vanhu vanosapota president Trump varikuramba vachitaura zve12th amendment asi handifunge kuti inokwaniswa kushandiswa pamaelections.
Kubva paelectoral college apa nyaya iyi inonanga kupi zvino?
Kutaura chikwadi hapana kumwe kwainonanga nekuti takatoona Supreme Court ichiramba kuteerera nyaya yacho.
Pachine umwe mukana here wekupidigura mavhoti evanhu?
Ndifungo turipo, zvandichaura zviya kuti iko zvino tiri kuverenga in the last 2 minutes pacertify wama electoral college votes kuti vanhu vari kutaura zvemalocal electors. Asi muone rangu ndekuti hapana zvavachagona kuita. Asiwo semaziro edu 2020 election iri kuramba ichingoti dzidzisa zvakawanda. Saka ndinoti ngatitarisei kusvika panopera zuva ranhasi. Toona kuti vari kusapota president Trump pane imwe court case yavanokwanisa kuisa here asi handifunge kudaro.
Avo vange vari muzvinafundo Chipodendere vari parunhare kumassachusetts muno muamerica nestudio 7. Vakomana vairova mumhanzi webarbed wire. Tendai mukurudza nekambo kake character. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafaa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu nevapfumbamwe 309 zvichitevera kufa kwevanhu vaviri kumanikaland nekumasvingo.
Zvino hazvina kumira zvakanaka mubato reMDCT rinotungamirwa naMuzvare Tokozani Kupe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.